mangwanani akanaka vatereri chinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 16 kukadzi 2021 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu kuchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti nezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Mushonga wenhomba unoita zvikuru mazana masere 800,000 unotarisirwa kusvika muZimbabwe nhasi kubva kuChina. Sangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum rinokurudzira hurumende kuranga vose vanoita zvematongero enyika munyaya dzekupa vanhu chikafu. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafa nechirwere checovid-19 muZimbabwe vave chiuru chine mazana mashanu nevana 1504 zvichitevera kufa kwemunhu mumwe chete nezuro. Vanhu makumi maviri 20 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe nezuro uye vose vakabatwa nechirwere ichi munyika. Kusvika pari zvino vanhu vabayiwa nhomba yekudzivirira covid-19 muZimbabwe vape zviuru makumi matatu nezvisere zvine mazana matanhatu ane makumi matanhatu 37,660. Kubva zvatanga chirwere ichi, dunhu reHarare ndiro rine vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi vanoita mazana mashanu ane makumi masere nevana 584. Bulawayo ndiyo inotevera nevanhu mazana maviri nevasere 208 vafa nechirwere ichi. Bulawayo ichiteverwa neManicaland ine vanhu zana nemakumi mapfumbamwe nevatatu 193 vakafa. Manicaland ichiteverwawo neMashonaland West ine vanhu zana nemakumi matatu nevaviri 132 vakafa nechirwere ichi. Kubva zvatanga covid-19 vanhu vabatwa nechirwere ichi muZimbabwe vave zviuru makumi matatu ane zvitanhatu zvine mazana mashanu nevana 36,504. Vapora munyika vachiita zviuru makumi matatu nezvina zvine makumi mashanu neumwe 34,051. Zvichakadaro ndege yeAir Zimbabwe yakanotora imwe nhomba yokudzivirira utachiwana hwecovid-19 yerudzi rweSinopam kuChina iri kutarisirwa munyika nhasi iine nhomba dzinoita zviuru mazana masere 800,000. Panhomba iyi zviuru mazana maviri kana kuti 200,000 inhomba yakapiwa Zimbabwe nehurumende yeChina serubatsiro. Kuchitiwo imwe nhomba inoita mazana matanhatu ezviuru kana kuti 600,000 iri nhomba yakatengwa neZimbabwe kubva kunyika iyi. Nhomba iyi iri kuuya panguva iyo imwe nhomba yekutanga yakapiwa Zimbabwe neChina isati yapera uye iri kuwana vanhu vashoma vari kuzvipira kuibayiwa. Dzimwe nyanzvi mune zveutano dziri kuti vanhu vari kuzvipira kubayiwa nhomba iyi vari kuita vashoma nekuda kwekuti havana chivimbo nayo. Asi mukuru ari kutungamira chirongwa chekurwisana necovid-19 Dr. Agnes Mahomba vanoti hurumende iri kugutsikana nemafambiro ari kuita urongwa hwekubaya vanhu nhomba iyi. Studio 7 yakundikana kubata mutauriri webazi rezveutano vaDonald Mujiri. Asi vaimbove gurukota rezveutano uye vari munyori wezveutano muMDC Alliance Dr. Henry Majorera vaudza Jonga Kandemiri weStudio 7 kuti nekuda kwekuti vanhu vashoma ndivo vari kuzvipira kubayiwa nhomba yorudzi rweSinopam iyi, hurumende yaifanirwa kumira kutenga imwe nhomba sezvo ichigona kuzokanganisika isati yapera kushandiswa yose.
Pachirungu ndo yavanoti putting the cart before the horse. Vari kumhanya kuodha mishonga yakawanda yerudzi rusati rwanatsa kugamuchirwa nevana. Mahealth workers chaiwo asatanatsa kugamuchira nemhaka yekuti haanzwisisi. hapana umbo huu watu wapiwa kumayelfu weta zokuti ili safe zakadini, ino shanda zakadini, ili efficacious ere, ino bezera ere. Mastati zakaitwa kune zimwe nyika, zakaishandi saka mida sei, pane zaino kuwa za ere, mayelfu weta zindo sabaru kudai zozo. Kana government said ya convince my health workers I gonna ku kwanisa kuita roll out vaccine yo kuva not my health workers ndo achapa vanhu kwani kachino pano ngati ah ndokubaya hangu asi haina ndakubaya ndiwo and I trust the number saka munozona kuti izvo kana government ikasashanda ne my health workers kuti vave iwo ma champions nema advocates e vaccine zvichava neza kuita roll out. My health workers are going to discover TV, the shadow information in Okapa TV.
Saka vanhu vanofanira kuita sei, Dr. Madzorera?
Vanhu vanofanira kugara pasi nema health workers vachivapa data rakakwana rokuti izvo vaccine yakanakira chii, inoshanda sei, safety record yayo yakadini, kwayakashandiswa nekuku nekuku nekuku, yakapera mamiriyoni akati evanhu. Ende inoshanda zvakadai iri kudzivirira vanhu zvakadai ndozvoda kuzivikanwa izvozvo ishandiswe zvine zvongoi hoda chingounganidza zvichanetsa.
Tiri kuona Dr. Madzorera kuti pane mushonga wenhomba yakatanga kupinda munyika iyeyi 200,000. Tiri kuona kuti vanhu vashoma vari kuzvipira kubayiwa nhomba iyoyo ichiripo nanhasi. Ichine upenyu here? Tichiona kuti mishonga iyi inonzi ine nguva inofanira kugara isati yashandiswa.
Handinasa kuziva kuti izvo shelf life yenhomba iyi yakamira sei. Uyezve handifungi kuti pane anoziva nokuti mushonga paunotanga kugadzirwa shelf life inotanga iri short and then nokufamba kwenguvani vachitesta vachiona vachirebesa 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 nguva yacho. Kuti tiunganidze tiite stockpile nhomba ichine short shelf life ndogara ndatoti iri short nokuti nhomba ichangobuda shelf life yacho haisati yawedzerwa. Zvino tinesei inogona kuexpire tinayo vanhu vachiramba kubayiwa pakuitira west huru toita westa mari yenyika toita westa donation zvakare.
Avo vange vari vaimbo vegurukota rezveutano uye vari munyori wezveutano muMDC Alliance Dr. Henry Madzorera vari parunhare kukwekwe naJonga Kandemiri weStudio 7. Nyore Zimbabwe Human Rights NGO Forum rinoti hurumende inofanira kudzika mutemo wekuranga zvakaomarara vanhu vose vanoita zvematongero enyika munyaya dzekupa vanhu chikafu. Sangano iri rakabatana nere Zimbabwe Peace Project rakaparura gwaro rakaongorora nyaya yokupiwa kwevanhu chikafu nezuro. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata mukuru weZimbabwe Human Rights NGO Forum Dr. Musa Kika.
Zvatiri kuona mutsvakurudzo iyi ndezvekuti nemamiriro akaita zvinhu munyika vanhu vazhinji vari kuda yatingati iyo food aid kuti vange vachirarama. Tiri kuona masangano akazvimirira ega ma humanitarian organizations pamwe chete nema development partners dzimwe dzenguva nehurumende vachibatanidza zvokudya vachiendesa zvikuru sei kumaruwa kuti chikafu chinge chichipiwa vanhu.
Ndivanani vari kupiwa basa rekugovera chikafu ichi kunyanya?
Vatungamiri vemunharaunda, ma local leaders, zvikuru sei ma traditional leaders, ndivo vari kunyanyopiwa basa rekuti vange vachisarudza vanhu vanowana chikafu ichi pamwe chete nekupa vanhu chikafu, kudistributa chikafu. Asi zvatiri kuona ndezvekuti chikafu ichasvika, vanhu vanotungamira munharaunda vari kuwanikwa ivo vachichinja nyaya, vaakusvika pakuudza vagari kuti chikafu ichi chiri kubva kumapato zvinova zvisirizvo.
Zviri kukonzera matambudziko akaita sei kune vanhu vanenge vachida chikafu?
Tiri kuona vachiti ivo kana usiri nhengo yebato rakati nerakati, zvikuru sei bato riri kutonga rezano PF, hauwane chikafu.
Mungati ndedzipi nzvimbo dziri kunyanya kusangana nedambudziko iri?
Nyaya iyi yepoliticization of food aid tiri kuiona ichiitika munyika mose, asi zvikuru sei kumaruwa kunova iko kuri kunyanya kuendeswa chikafu chakawanda chefood aid. Tiri kuona madistricts ari kumashonaland zvakanyanya zvichinge zvichiitika izvi nokuti ndokwatiri kuona vatungamiri masabhuku, maheadmen pamwe chete nemachief vari ivo vari kutungamira kudistributwa kwechikafu.
Makasuma were hurumende nezveongororo yenyu?
Pataparura gwaro iri tangawo tine vamiririri vemaindependent commissions, atinoti maconstitutional independent commissions. tangati neve Zimbabwe Gender Commission, tangati nezvekare ve Zimbabwe Human Rights Commission. Takwanisa isu kukoka ve Ministry of Social Warfare, asa vana kwanisa kunge vanesu. Zvisinei gwaro iri tiri kuritumira kwavari kuti vange vachionawo zvabuda, vachiwanawo zvekare zvavangaite nezvabuda mutsvakurudzo iyoyi.
Sei zvakakosha?
Zvakakosha nokuti hurumende ndo yatinoti majuti bearers, ndo vane basa rokutanga takatarisa bumbiro redu remutemo kuti vaone kuti kodzero dzevanhu kusanganisira kodzero yekudya yazadzikiswa.
Zvii zvamuri kukurudzira kuti zvinge zvichiitwa nehurumende?
Chikurusa chatiri kukurudzira ndechekuti panoitwa zvefood distribution tiregere kuisa zvematongero enyika pamberi. Chikafu chiri kubva kune vari kuda kubatsira madevelopment partners nyika dzine ushamwari neZimbabwe nevamwewo vakazvimiririra. Kunyange chikafu chikabva kuhurumende, hurumende inomirira munhu wese, haimirire vanosapota mapato api kana api zvavo. Saka tiri kuti isusu prosesi yese iyoyi hatifaniri kunge tichiisa zvematongero enyika pamberi. Tiri kukurudzira zvekare kuti nyaya idzodzi dzediversion of food aid dziwanike dzichaiswa mumagwaro emutemo wedu, zvekuti anenge anowanika achiita mhosva achidhaivheta chikafu kana kuti achinyima vamwe chikafu nenyaya yekuti havasi kumapato avo, vawanike vachikwanisa kusungwa vachizoprosekutwa nenyaya idzodzi. Ndo zvimwe zvezvinhu zvatiri kukurudzira mutsvakurudzo iyoyi.
Mukuru weZimbabwe Human Rights NGO Forum Dr. Musa Kika vange vari parunare muHarare na Blessing Zulu weStudio 7. Blessing abatawo gurukota rezvemagariro evanhu muzvinafundo Paul Mavhima avo vati zvekuti pari kuitwa zvematongerwo enyika pakupa vanhu zvekudya handi chokwadi.
VaZulu handizivi kuti chinonzi politicization of food aid chii in Zimbabwe. Hakuna munhu akambo fane nzara.
Munga tsanangura here ipapa muzvinafundo kuti munorerei chaizvo?
Government yakatendera ma NGOs kuti apinde achibatsira hurumende pakupa vanhu chikafu. Ma NGOs yayo achiselekta oga vanhu vanopa chikafu. Mumadhorobha achipinda zvakare achiselekta oga vanhu vaanopa macash transfers. Zvino chinonzi politicization yefood aid ndechipi?
Asi pangava nechikonzero here muzvinafundo chekuti vanhu vangativo hapana zviri kuitwa zvematongerwo enyika kana paine vanhu vari kutaura kuti vari kunyimwa chikafu?
Kune vanhu vanoda chete kusvibisa zita rehurumende. Tangatine nzara makore maviri anotevedzana. Kana one akanzi afa nenzara muZimbabwe nekuti anyimwa chikafu nepamusana pebato raanosapota, ndiani? Hakuna zvakadaro zvakamboitika ende hakuna zvakadaro zvichaitika. Hurumende iyoyi yeZANU PF yakazvipira kuti hakuna mwana wemuZimbabwe anofa nenzara. Ende ndizvo zvaitika 2 years in a row tiine madroughts vanhu vachitadza kukohwa chikafu. Asi hakuna kana mwana weZimbabwe akambofa nenzara kana akuti akauya forward achiti nganyimwa chikafu. Asi kune magweta nevamwe vanoti vanomirira kodzero dzevanhu veZimbabwe vanogara mumaboardrooms avo muHarare vachitaura kuti kune vanhu vari kunyimwa chikafu. But tikavati pinpoint munhu anyimwa chikafu.
Gurukota rezvemagariro evanhu muzvinafundo Paul Mavhima vange vari parunhare muHarare na Blessing Zulu weStudio 7. Hatina kukwanisa kubata mukuru mubazi rezvekubudiswa kwemashoko muZANU PF vatafadzwa Mugwadi. Chikwata chehurumende chinoona nezvecovid-19 kana kuti National Task Force on COVID-19 chaitarisirwa kusangana nezuro kuti chikurukure pamusoro pekuzarurwa kwemabhodha zvichitevera kudzika kwehuwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere checovid-19. Mwezi uno uchitanga mutungamiri wenyika wa Emmerson Mnangagwa vakanyeve nyutsa imwe mitemo yekurwisana ne COVID-19 vachiti vari kubatwa nechirwere ichi vape kudzika zuva nezuva. Gurukota rezvekubudiswa kwemashoko amai Monica Mtsvangwa vakazivisa pamusoro pemusangano uyu nemusi wesvondo, asi chichienda pamhepo tatadza kuvabata kuti tinzwe zvabuda mumusangano wavo. Mukuru weHuman Rights Watch kuchamembe kweAfrica Vade Wamazvinga vanoti kuvhurwa kwemabhodha kunobatsira vanhu vemuZimbabwe, asi vachiti hurumende inyatsotarisisa zvese zvinofanirwa kuitwa kuti kuvhurwa kwemabhodha kusakonzera kupararira kweCOVID-19 iyo yange yave kudzikira munyika.
Makurukota ava Mnangagwa kunyanyanyanya vanotungamira bazi rezveutano vanofanira kuti vaone kuti pasati paitwa hurongwa hwekuvhurazve mabhodha, vanofanira kuti vaone kuti vanokwanisa here kuita kuti panenge pakavhurwa mabhodha avhurwe asi utano hwevanhu huchichengetedzwa, uyezve vanhu vachigona kufamba vachiongororwa zvakanaka kuitira kudzivirira kupararira kweutachiwana hweCOVID-19.
Chinofanirwa kunyanya kukosheswa apa chiva Mavhinga.
Chakakosha ndechekuona kuti kunyange zvazvo mabhodha avhurwa, pane matano akakwana ekudzivirira denda reCOVID-19 kuti risapararira. Nekuti vakatadza izvozvo zvinoreva kuti nenguva isipi tichaona kusimuka zvakare kwechirwere ichocho, nekuti chinenge chatadza kudzivirirwa chinenge chisina kuonekwa kunzi vanhu vari kufamba sei, uyezve vari kuenda kunzvimbo dzipi. Saka zvakakosha kuona kuti matano ekudzivirira chirwere aripo here kunyangwe mabhodha azovhurwa.
Avo vange vari mukuru weHuman Rights Watch kuchamembe kweAfrica Vade Wamazvinga vari parunhare kuSouth Africa neStudio 7. Tombo tarisa zviri mumapepa nau anasi. Kuroniko rinoti hurumende yavhumira zvikoro zvepamusoro kana kuti mauniversities kuti akwidze mari yedzidzo nezvikamu mazana maviri nemakumi mashanu kubva muzana 250%. Izvi zvichaona vadzidzi vachibhadhara pakati pezviuru makumi maviri nezvishanu zvemadhora 25,000 nezviuru makumi mana 40,000 term yega yega. Zimlife.com inoti munyori werimwe sangano rinomirira varayiridzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaRobson Chere vanonzi vakakwanisa kutiza apo vamwe vanhu vana vasingazikanwi vakaedza kuvapamba kuActurus Mine nemusi wesvondo. Herald rinoti hurumende yazivisa kuti ichabatsira mukuchengetwa kwamuzvare N. Nira uyo akashayikira kuSouth Africa. Vazhinji vanoziva muzvare Nira seumwe webatambi pachirongwa cheStudio 263 panepfenyuro yeZTV. Yave nguva yenyu vatereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Simba here, hai suti nofara. Ini ndoda kutsanangura pamusoro pevanhu vekwaChilonga. Vanhu vekwaChilonga chatinofanira kunzwa muchitoita kuridza mhururu. Izvo zviri kutaurwa kubva kubato renyu ramakavhotera muna 2018. Ndiyo iZANU-PF imwe chete yamakavhotera iyoyo. Saka inini zvenyu zvekuti makuva yehama dzedu watiwati izvo, inini sudurukai tiri nebundo remombe. Ndo zvakakoshera nyika yedu izvozvo.
Toda kuvhunzawo isu chemberi kuti hongu chikafu tinongochindwa tiri magutu. Mukaenda kwana munyika uko kwana basera kana kuti bhoira uko unongonzwana vachiti tinopuwa chikafu. Isiri pamupandawana hatina kana kutomboona chikafu kubva saka pedzira utopiwa chikafu. 2008 kune shirikadzi, kune nereza, minda yakanyura, tibvunzirei woko vanhu vanopa chikafu. Fertilizer tinongopuwa garoni rimwe, hakuna kwainoinda. Tinoda kunzwawo kuti vanotiita vokwani.
Advance pajobheka apo. Ungobatikana zvamunenyaya munzura ari kushandiswa nezanopiye. Ari kushandiswa nezanopiye fazi. Nazva zvinobatsira. Kunyange ukatora zita, vanhu vanoda chamisa. Inga wani zviri pachena. Machesa akaimba zvikanzi ramba iramba. Gwayai gwayai. Ukatozvitarisa zvinhu izvozvo zvakadii? Zvakasiyana. Ndozvavanofanirwa kuti vatarise vana munzura avo. Vari kungoshandiswa nemazanopiye zvisina kwazvakatarisa. Zvizobabo zvangu ndopinda panyaya yevaccine, nyaya yevaccine, nyaya yevaccine inongobayiwa zvianoda, asingadi anoita sei, anoregedza, nokuti anozviziva ndiani kuti iye chiwenga wacho akabayiwa vaccine kana kuti akabayiwa mfunga. Kungotendekera jikiseni chete, tototi abayiwa vaccine, hakuna zvakadaro, hakuna zvakadaro, ndatenda hangu.
Pastudio 7 apo pastudio 7 mangwanani akanaka mangwanani. Chichemo changu ndenya aya yamangwana. Mangwana akanyepera nyika. Akanyepera vanana achiremba vedu vanorotira vanotirapa. Konyaya yake yavapapi. Nyaya yake yavapapi munhuka. Munhu. Saka uri pasi pemutemo. Sezvinongoitawo vamwe vakarasungwa naiye utaka ndozvatangotarisira. Nyangwe zvikaita makore mangani nyaya iyoyo tinayo. Nyangwe zvikaita makore mangani nyaya iyoyo tinayo. Hatimboikanganwa. Tinotenda hangu.
Ndinonzi Kins ndiri pano paZambia pana. Ndatiti taure iri panyaya yavana munzura. Navana kupe navana mudzuri navana komichi. Timu yandataura iyi pavakaita nyaya yavo na chamisa vachiti vana chamisa vavhengwa Harvest House. Senzire kuva distrua, senzire kuedza kuva distrua. Vanhu ava vakasenzisa madhuku nekuti ndiye bhuru wepadhuze. Vari vose muzanupf, vari vose muzanupf panyaya yekuti vadhiswe MDC Alliance. Havadi imwe pati muzimbabwe vana munzura navana madhuku navana komichi navana kupi. Vanongoda zanupf. Saka izvozvi so kuda kudhonzera kwavari chiita pasi vaidhonzera MDC Alliance. Vanenge vachida kuti zanupf irambe iripo. Vanenge vachida kuti vazopuwa zvigaro. Pakarongwa kudhara kuti kwai pachazenge pane prime minister mugavhenmendi yomubatanidzwa asi chamisa vanenge asimo tinenge tina munzura nana mudzuri nana kupe nana madhuku avo timu yekupoladi ndovacharonga government of national unity vose vana komichi vose vana munzura vose vana mudzuri vana kupe na madhuku avo vari papeuro yezanupiro vanhu vanozviziva izvi vanhu ivo vakatarisa timu yavo inongoita zvinhu zviri roge zvega zvega.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika.
Kwazwai, 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 vateereri veStudio 7, ini ndini Mike Hove. Ndinokukokai kuti mupinde muchirongwa chedu chevechidiki cheThe Connection, naSimanheru na8pm. Muchirongwa ichi tirikukurukura nevechidiki nezvekupararira kwechirwere checoronavirus. Tichitarisa nyaya yekuti chirwere ichi chiri kukanganisa sei upenyu hwevechidiki, kunyanya vanasikana munyika. Muri eZimbabwe, musakanganwa kuteerera chirongwa ichi na8pm manheru ano. Muineni Mike Hove.
Mashoko anotevera anoratidza pamire hurumende yeAmerica. Musi wa20 nyamavhuvhu 2020 vanorwisa uori uye vachishora utongi hwemutungamiri weRussia vaAlexei Navalny vakarwara zvikuru vari mundege muRussia vakaendeswa kuGermany kunorapiwa. Pavakange vachirapiwa kuGermany, sangano reOrganization for the Prohibition of Chemical Weapons richibatsirana nenyika dzeGermany, France neSweden rakaona kuti vaNavalny vakange vapiwa muchetura unonzi Novichok. Zvichitevera kupora kwavo muna 2021, ba Navalny vakadzokera ku Russia uko vakasvika vachisungwa ndokutokerwa makore maviri nemwedzi misere mujeri vachipomerwa mhosva yekutyora mitemo yavakadzikirwa pavakambowanikwa vaine imwe mhosva yezvematongero enyika mugore ra 2014. Musi watu kurume basi re America rinoona nezvekudzidzana nedzimwe nyika United States Department of State rakazivisa kuti gurukota reAmerica rinoona nezvekudzidzana nedzimwe nyika vaAnton Blinken vakati vanogutsikana kuti hurumende yeRussian Federation yakashandisa muchetura pazvizvarwa zvayo izvo zvinotyora mutemo weChemical Weapons Convention. Naizvozvo America pamwe chete neEuropean Union dzakatemera Russia zvirango. VaBlinken vakati America inobatana neEuropean Union mukushora zvakaitwa nehurumende yeRussian Federation zvokushandisa muchetura mukuedza kuuraya vaAlexei Navalny muna 2020 uye kuzovavharira mujeri muna 2021. VaBlinken vakaenderera mberi vachiti America inobvumirana neEuropean Union kuti hurumende yeRussia yave kunyanya kutonga nechisimba, naizvozvo America ichatemera Russia zvirango. Bazi reAmerica rinoona nezvemari Department of the Treasury pamwe chete neDepartment of State atemerawo zvirango vamwe vanhu nemakambani emuRussia vane chekuita nekugadzirwa kwemichetura iyi nevamwe vanoshanda mubazi rezvekudzivirirwa kweRussia pamwe chete nevamwe vasori. Russia icharambidzwawo kutengesa zvombo zvehondo. VaBlinken vanoti America iri kuzivisa Russia kuti haizoregi Russia ichishandisa michetura sezvombo zvehondo pamwe chete nekutyora kodzero dzevanhu. Vanoti America inoona kuti vaNavalny vari kusungirwa zvematongero enyika izvo zvinobvumirwawo nenyika nomwe dzakabudirira kana kuti G7 pamwe chete nedare rinorwira kodzero dzevanhu reEuropean Court of Human Rights. Mashoko aya anoratidza pamire hurumende yeAmerica. Catalings of Africa kambo kanonakidza zvikuru kanobva kuna Johnny Clegg nechikwata chake cheSavuka. Sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Mushonga wenhumba unoita zvikuru mazana masere 800,000 unotarisirwa kusvika muZimbabwe nhasi kubva kuChina. Sangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum rinokurudzira hurumende kuranga vose vanoita zvematongero enyika munyaya dzekupa vanhu chikafu. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nisu zekare manyurua nasi apo tichuku paezo zime na Ini, njini tanono kawande, njiri Washington DC lichiti mosfera zakanaka.